umwe mugari wemuHarare vagodnozoumwe vati gore rino ranga rakavaomera zvikuru vakati izvi zvavakuwedzerwa nekukwira kwemitengo. Vaomwe vati mitengo yechikafu chinodyiwa nevanhu zuva nezuva ndochiri kunyanyokwira.
Mitengo mamiriro akaita izvizvi hazvina tombomira musha. Nezuro chaichai takatopinaona nyama yakakwira zvisingaite, zvisingaite $9.80. Hazvisi kumbofadza, tichatarisa kuti gore rino ranga rakatooma zvakanyanyisa. Isusu sevanhu vanozviitira mabasa avo tinenge tukamari kakako nekrismas yatiri kupinda kuti dheinei towana zvinhu zvinenge zvakati chipei. Asi zviri kutorwadza, hatina mari yacho, asi at the same time zvinhu zviri kudhura zvisingatoiti upfu chaichaivo. Neyekuzvigai nekuzvigai kuti ugaise bhajidhi yavatokwidzawo futi mitengo. Saka kwese tongoti tapinda pfumbu. Tandati pamwe zvavapinda purezidendi Mnangagwa nyowani zvichasiyanawo nemazuva amugabe.
Mumwe ari mune zvematongerwo enyika uye ari mutauriri weMDC inotungamirwa navawoshme Ncube vakurawo nechiwayi vati kisimusi kuvazhinji ichange yakaoma zvikuru nekuda kwekukwira kwemitengo yezvekudya. Vachiwayi vakurudzirawo hurumende yavamunangagwa kuti ione zvaingaita panyaya yemitengo kuti varombo vawanawo chikafu chekudya.
Christmas yevanhu vezimbabwe ichange yakaoma nekuda kwokuti mitengo yakakwira zvakanyanya. Enda pana chatichaitwa nehurumende yavamunangagwa kuti idzikise mitengo inova iri kuramba ichikwira kusvika pazuva ranhasi. Zvatoratidza kuti vanhu tisatambudzika panguva yekrismas kuti tidye nyama kana kuti tidye chingwa nekuti mitengo nokukwira kwemitengo kwayakaita. Chiri kunyanya kutibata sevanhu vezimbabwe ndechokuti nyama yakakwira zvokusvika kuma$9 per kg, zvinoreva kuti varombo havachadye nyama. Chingwa chakakwira chikadzikisiwa, asi zviri kuratidza kuti zvinhu zvese mumashops zvakakwira zvokudya zvichaita kuti varombo vatambure varege kuwana chokudya. Saka nokudaro tinotarisira kuti dei hurumende iripo iyi yachiratidza mazino, asi pari zvino hapana chavati varatidza. Tirikungozviverenga mumapepa, hapana patiri kuona kuti vatanga kufamba nendima kuti vasakure ndima yavo, nokuti tinotarisira kuti vachivhura indastry vachiisa vanhu kumabasa.
Nyanzvi mune zveupfumi vaFarai Maveza vati kusvika vemabhizimusi vawana mari dzekunze zviri nyore, matambudziko eupfumi haagoni kugadziriswa.
Dambudziko ratagara tiinaro inyaya yekushaikwa kweforeign currency munyika yedu. Saka dambudziko iroro ndiro rinoda kuti hurumende igadzire. Ende dambudziko rekuti harisizogadzirika nemazuva mashomanana. Zvichatitorei nguva, hurumende ikadaita mashortcut inogona kutozotitangira futi semamwe matambudziko. Saka nyaya ichatoda kuti tive nemwoyo murefu kuti kusvika zvanyatsogadzirika.
Zvimwe zvezvanyanyokwira zvinosanganisira nyama iyo yava kuvavarira kusvika $10 pakirogiramu, mazai makumi matatu aiita $4 ava kumadhora mapfumbamwe zvichikwira pamwe nemupunga nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.